vanofanira kunyanya nemadzimai chichedza kuvabatsira kuti vari vanhu vanokwanisawo kuzviviritira vari vanhu vanokwanisa kuriritira izvemhuri dzavo nekuti tinobvumirwa kuti takwanisa kusimudzira madzimai takwanisa kusimudza nyika yese saka tinoshanda nemadzimai tichivadzidzisa mabatirwo emari tichivadzidzisa kuti kana wambotanga mabhinda uko ndezvipi zvinhu zvaunofanira kutarisa usati watanga bhinda uko iroro kuti bhinda uko iroro rifambe mune gwara rakanaka uye richiburisa mari dzauti anenge achitarisirwa.
Chirongwa chenyu ichi chaita bhanga mukatika ichi, kune mari here dzinokwereteswawo madzimai aya munoshanda nawayo?
Tinovapa zvakare mari yekutanga mabhinda uko iwayo zvichienderana nekuti munhu anenge achiita bhinda uko ripi uye anofarira kuita zvipi nekuti tinotenda zvakare kuti munhu akaita chinhu chaanofarira iri purojekti projekti imwe kashoma kuti itadzi kubudirira nekuti munhu anenge achiita zvinhu zvaanofarira saka tiri kuvabatsira zvakare nemari yekuti aite anonzi namultiple streams of income vasangotarise mari kuti ibve ku-one source but vave nemamultiple streams of income.
Madzimai amunobatsira aya muri kutarisa here kuti vari kunzvimbo dzipi kana kuti vabuda mumba maani?
Kubatsira madzimai vamwe vari muHarare nevamwe vari kubva kuna misha tikuvabatsira zvakare.
Taona mazita evatauri vari pachirongwa ichi, vana mai Masiwa veikoneti, vana Connie Ferguson vekusouth africa. Zvii zvamuri kutarisira kudzidza kubva kwavari?
Zvinobatsira madzimai nekuti munhu nemunhu ane paakatangira iye kuona anotoriwo chinyaya yake saka munhu akaonawo munhu akatangirawo pasi achisumukawo kusvika pamalevels iyaya asvika anakoni zvinoencoureja munhu ari pasi kuti yes izvi zvinhu zvinokwanisa kuitika nenyuwo ndokwanisa kuzvikuru.
Nomusi wosvondo kuri kupembererwa zuva guru ramadzimai, mashoko enyu amungapiwo mudzimai wanhasi ndeapi?
Ndezvekuti mudzimai wese tikuda kuti usumuke usasaririre ungaziva kuti kune zvirongwa zviriko haikona kutara kumashure batanawo nevamwe.